zviitiko zvinoitika munyika, especially panguva yesarudzo. Chinowanzoitika ndechekuti mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana unogona kuita gongamupopoto renyenyene dzese rakasiyana-siyana zvichibvamo vana vedu vechidiki vayouth ndivo vanowanzoshandiswa nemapato kuita mhirizhonga nekumanikidza nekuita zvimwe zvisiri pamurawo wedu nebumbiro remutemo mukuru reconstitution. Zvino mayouth ezanupf vafunga kuti vauze yatinoti muchirungu awareness yokutaridza kuti aiwa nyika yedu isusu yezimbabwe yakavandudzwa kubva pachinhano chekuti vakunhu vaiita zvokurwisana zvokutukana nezvokurovana maererano nokuda kwesarudzo. Nemhaka yekuti nyaya iyoyo yekutukana, kurovana nekurwisana inenge iri pakati pemayouth, saka vafunga kuti ivo vakafamba vachiratidzira kuunza awareness zvinoita kuti zvitekenyedze pfungwa dzevakawanda kuti zveshuwa kana vechidiki vati izvi handizvo zvatiri kuda, saka ari kuzvida ndiani? Saka acharwisana navamwe ndivanani, nokuti kuzanupf hakuna munhu acharwisa munhu, nokuti vechidiki vacho vari kutoti bodobodobodo izvi hatizi kuzvida. Ndosaka muchiona kana mamapato aripo anoincluda National Youth Service, anoincluda mastudents ezvikosu, vanoincluda vana vemaovhesi and so on, vanhu vechidiki vese wokuti vanhu vanofunga kuti ndizvo tsvimbo dzevanhu vakuru. Zvino kana vati isu hatisi tsvimbo yemunhu, kurwisana nezvimwe zvezvanhu zvezimbabwe zvine kodzero yekusarudza vatinoda, ndizvo zvavafunga kuti vakaita nomutoo uyo. Ataona mamwe maonero mamwe ndianizvi.
Asi kava mangwana tinonzwa kuti musi wa5 June iwoyu weMDC Alliance wanga vakatogara vakazivisa kuti vachanga vachiforawo vachiratidzira zuva iroro. Haizoonekwa here sekunga kupikisa kufora kweMDC Alliance kana yatingati kaunda machi?
Aiwa, chinonzi kaunda machi ndo chiichocho. Hakuna chinhu chinonzi kaunda machi. Kaunda machi ndeyekuti avo vari kuti toda zvakati, avo vari kuti hatidi zvakati. Hati murikuona, ndiyo chinonzi kaunda machi. Iye muchirungu tingatoiti pararo machi. Nokuti madonzvo ekufamba kwavari kuita kwakatosiyana. Hakusi kuti avo vari kufamba vachiti tinoda free and free elections, avo vari kuti hatidi free and free elections. Aiwa, mukazvitarisa zvinotongoenderana. Izvo saka ndati pararo machi. Ava vokuda vari kuti toda maelections akanaka ane jekerera akaita so. Ava vari kutiwo tine kuti vanhu varwisane pamaelections. Tingati vari kuenda direction imwe vanhu ava. Hapana kana kumbopikisana, hapana kunetsana. Zvese zvavari kuda i-one thing, vokuti vari kuda mafree and fair elections. Saka hameno kuti vari kuita ziya mukati mekola mavo mune muhapwa wavo dziri kubva kupi. Zvinhu zvokoro straightforward izvi. Vanhu vari kuda maelections anotaridza kuti iyi ndosarudzo yavana vezimbabwe. MDC Alliance ndo zvairi kuda, ZANU-PF ndo zvairi kuda. Yuti yeZANU-PF iri kutaura shoko rimwe chete inotaura neMDC. Asi vanhu vezANU-PF vangotora chunhu one vakati hatidi mhirizhonga. Ndo yavo yavari kufamba nayo yemhirizhonga kunyanyanyanya. Hatidi mhirizhonga, hakuna ropa rinofanira kudeuka kuti umwe munhu atonge. Hapana mwana womunhu anofanira kufa kuti mwana womumwe akutonga. Ini ndinoona kunge iyi meseji yakanaka zvikurini.
Vati vatopiwa here mvumo nemapurisa yekufora, tichiona kuti musi wechipiri ndiwo mangwana chaiwo?
Mukuziva kwangu handingofunga kuti pane problemu yacho inofunga vanotifaya polisi, nokuti hazvina kutanga kutaurwa nhasi zvinezvi. Asi kuti nhasi ndopa zvaputika, saka I want to be sure kuti zvese zviri in order.
Tinoona kuti mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara vari kungokurudzira kuti kwete kwete kunyaya dzemhirizhonga munguva yesarudzo. Panga paine here need kana kuti chidikwa dikwa chokuti vechidiki vanga vachizongofora vari vechidiki vezano PF vasiri kubatanawo nemamwe masangano nemamwe mapoka?
Kana mukabatanidza mapoka namasangano zvinonetsa ndezvokuti hapana anozoziva kuti nhubu dzabva nekupi. ZANU-PF disciplined party, very disciplined. Zvokuti ZANU-PF yakaita mamatches akawanda over the years, especially in the last 2-3 years. Mamwe acho angane zvakawanda wanda mukati muna kumbonzwa kana munhu one anonzi akatemwa zvake kana nechikadombo kana nechii. Kana shop one yakapazwa handiona itire ZANU-PF. Nyangwe tikaisa kana miliyoni panzvimbo hakuna mbongamupopoto inoitika because tiri disciplined. Saka nokudaro zviri nyore sesu semusangano kuti tiite zvinhu zvedu. We can police our own functions sezvatinogaroita. Every function is ZANU-PF, no theft, no nothing is disciplined. Amwe mapato aya maona kuti tiite pamwe chete navo. Every function dzavo, almost every one of them, pane chinotoitika. Saka zvinozonetsa izvozvo kuti tizive kuti muparanzvongo wabva nokupi. Aiwa, isu tikaita zvedu muchaona kuti zvedu zvinofamba hazvinaka kana muchokoto unoitika. Nyangwe tikaforana pakati peguta chaipo, hapana kana muchokoto unoitika. Vanotengesa vanongosiyiwa vachizvitengesera, hakuna anokava madhishi avo. Asi vanorayira, munoiziva zvavanoita.